Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kumbotarisa nezvetsika yatiri kuona iri kunyanyoitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana mumwe achinga ashaya yekuti mufi anofanira kunovigwa kumusha. Timbonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti vakawanda vari mudiaspora vanenge vashaikira ikoko vange vachida kuenda kunovigwa kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa kumusha. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi yemagariro evanhu vatiri kuda kuti vange vachitaura vega zita ravo kwamuri imi vateereri. Taurai zvenyu.
Kwazwaiwa Kandemire, kwazwaiwa teereri. Ini ndinonzi Dr. William Guri. Ndinoita nezveutano hwepfungwa. Ndinoshanda neboka rinochengetedza utano hwepfungwa hwevana vari muzvikoro pamwe chete nevabereki vavo nevadzidzisi vavo muzvikoro zvakasiyana-siyana zviri muUnited Kingdom. Pamusoro pezvo ndinoshandawo muprivate practice sapsychotherapist nemaboka maviri anobatsira vanhu maererano nemental health.
Dr. Guri, nemaonero enyu, chii chinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vasiye vataura kuti kandazoshaya ndoda kunovigwa kumusha kana kuti hama dzavo dzinge dzichinetseka kuda kunovaradzika kumusha?
Zvechokwadi, tinoona vanhu vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe vagere munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rese jekerere. Handingati zvangu vanofarira kugara kunze kwenyika, asi ndingati imhosva yekutsvaga chekubata, mhosva yekutsvaga chokuviri inosarisa kuti vana vezvizvarwa zveZimbabwe vamhanye mhanye pasi rese vatsvaga kwekugara munyika dzakasiyana-siyana. Zvino chinoitika ndechekuti vanhu vanoenda kunze kwenyika vachiti vachazodzoka kumusha. Vazhinji vanenge vasina pfungwa yokurambira kunyika ikoko zvachose. Ndosaka muchiona kuti panenge paita rufu, munhu anenge asati anyatsovaka musasa kunyika ikoko kwaanenge achishanda, kunyange dai agara makore akawanda zvakaita sei, kana 20 kana 30 years, asi munhu mupfungwa dzake nemwoyo make nemagarira ake kuZimbabwe ndokunenge kuchiri kumusha. Ndosaka tichiona vanhu vazhinji vachimiramira chaizvo kuti hama dzavo dzinovigwa kumusha. Ndinofunga kuti kuviga hama kumusha chinhu chinoonekwa sehunhu, chinhu chine chiremerera, chinhu chine rukudzo.
Asi hakusi kuremedza vapenyu here uku, Dr. Guri, kwekuti mufi anga achinovigwa kumusha achisiyawo kunzvimbo kwaanga agere kunevhu rinogona kuvigwawo munhu?
Hongu, kunogona kuva kuremedza vapenyu, asi zvinobva papfungwa kasimba chaizvo inotibata tese tese sevanhu venyama, kwete sevanhu veZimbabwe bedzi, asi munhu wese wenyama tinotya rufu. Nekudaro hatigoni kugadzirira zvatichada kuti zvizoitike parufu rwedu. Ndochitofunga kuti ndikafana kuita urongwa hwekuti kana ndafa ndichadai ndigodai, kana ndichanzai ndigonzai, tinenge tatozvishurudzira kufa. Saka kurongedzera kufa kwangu inini kunoita sekuti ndakushurudzira kuti ndinobva ndafa. Saka vanhu vazhinji vanorarama upenyu hwavo vasina rongedzero kana gadziriro yerufu rwavo, kana vanenge vasina even insurance policy kana death policy. Zvinozoitika ndezvekuti vapenyu vanenge vasara vanotanga kukondana. Vanhu vari kumusha kazhinjizhi kuZimbabwe vanongoti huyai naye kumusha kuti vazozive kuti zvinoda mari yakawanda sei, zvinofambirwa sei, zvinosainirwa mupepa akaita sei. Vanenge vasingazivi chavo ndichongoti ngauye kuno kumusha timuone timuvige.
Nemaonero enyu, Dr. Guri, izvi zviri kuitwa kune mazera ose here kana kuti zvine mazera anoti zera rakati ndo rinonyanya kuda kunovigwa kumusha?
Pamaonero angu zvangu inini ndingati zvine mazera. Tisati anotarisa hedu kudiaspora kana kuti kunyika dziri mhiri kwemakungwa kunana Britain na America kwatigere uko, iko kumusha kwedu chaiko chaiko tichine dambudziko guru rokuti munhu akafira muHarare kumusha kwake kuri kumaungwe kana kumanyika anonzi ngaanovigwe kumusha ikoko. Pane mazera zvechokwadi ekutiwo kuavigira muHarare kunenge kune kakushora mukati. Mazera iwayo akafanira. ende chini chaka naka uye sinuna kiza mkava perikiza mkaenda nao kuhonde vali kwa katiriri kwa msigalano kwa eure ndugune kini shamari zao jinji ama zao jinji tinige ziri koko
aiwa tinotenda shukuru Dr. Gure ne tana nguru enyu manga makateerera kuna Dr. William Gure vanove nyanzi yezve utano hwepfungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.